manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 24 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu vasevhia Kasukuwere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. Vanhu vafa nekorera muHarare chete vave kusvika pavanhu makumi mana nevatatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha muhurumende yava Robert Mugabe vasevhia Kasukuwere vazvipira kumapurisa nhasi uye vabva vapomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero apo vainge vari gurukota rehurumende. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vakasukuwere avo vakasvika munyika nezuro vaenda vega kumapurisa uye vanotarisirwa kumira mudare nguva ipi zvayo. Vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzekusashandisa mahofisi avo zvakanaka apo vaive gurukota rehurumende. Zvinonzi mhosva nhatu dzacho vakadzipara apo vaive gurukota rezvemadhorobha nematunhu uye dzino chekuita nekusungwa kwaamai Junior Shuvai Gumbochuma avo vakatomiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekutengesa nzvimbo yekuvakira dzimba yavainge vawana kubva kubazi rezvematorobha nematunhu nechikiribidi. Amai Gumbochuma avo vanova mukoma womudzimai wavaRobert Mugabe amai Grace Mugabe vakabhadhara mazana mashanu emadhora semari yechibatiso pamhosva nhatu dzavari kupomerwa uye nyaya yavo ichadzoka zvakare mudare mwedzi unouya. Mhosva yechina yavakasukuwere vanonzi vakaipara apo vaive gurukota raiona nezvevechidiki nekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno. Vasamukange vaudza Studio 7 kuti vachaziva zvizhinji pamusoro penyaya dzavakasukuwere kana vachinge vapinda mudare. Vati urongwa ndehwekuti vakasukuwere vapinde mudare kunyange pakati peusiku chaipo. Studio 7 yabata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati hapana zvavanoziva nezveusungwa hwavakasukuwere. Amai Charamba vatiwo kana Studio 7 ichida kuziva zvakawanda ngaiende kwayawana nyaya yekusungwa kwavakasukuwere. Kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro muna mbudzi gore rapera kune makurukota akati kuti asungwa achimiswa pamberi pematare edzimhosva. Makurukota aya anosanganisira vaIgnatius Chombo, vaSamuel Undenge, vaJoseph Made, vaJason Machaya nevamwe. Ose makurukota aya vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata cheGeneration 40 icho chairwisana neTim LaCoste iyo inonzi inotsigira vaMunangagwa. Mune imwewo nyaya dare reparamende nhasi ratanga chirongwa chekudzidzisa nhengo dzeparamende mashandiro adzichange dzichiita mudare iri. Dare iri richatanga basa mangwana zvichitevera kuvhurwa zviri pamutemo kwarakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangudla.
Dare re electoral court ratadza kubuda nechisungo panyaya yakakwidzwa mudare iri nenengo ye MDC alliance yakakwikwidza msarudzo yemumiririri wechegutu west vaGift Konjana. Vakonjana vakaendesa nyaya yavo kudare iri mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission yabvuma kuti yakanga yakanganisa payakaburitsa mashoko ekuti nengo yeZANU PF vaDexter Nduna ndivo vakange vakunda. Mushure mekugadziriswa kwezvakabuda musarudzo yeChegutu West neZimbabwe Electoral Commission zvinonzi zvakazobuda pachena kuti ZEC hayaikwanisa kuchinja zvayakanga yaburitsa sezvo izvi zvichiitwa chete nedare reElectoral Court. Izvo zvakaita kuti vakonjana vaendese nyaya iyi kumatare. Studio 7 yatadza kubata magweta avanduna kuti tinzwewo divi ravo, asi Ray Choto weStudio 7 abata vakonjana kuti tinzwe zvakaitika mudare.
Kuelectoral court tanga tichitarisira kuti nhasi kuchange kuine kutongwa kwenyaya kuzere tarwadziwa kuti hazvina kuita saizvozvo. Malawyers avanduna kana magweta avanduna vauya nhasi vakatungamirwa naTawanda Zhwarara vakaramba vachitaura nezve matechnical issues anoenderana nepetishini yedu vachiti petishini yedu haina kunge yakamitsikidzwa zvakanaka nekuti mune mumwe mhosho dzanga dzirimo dzavanga vachitaura kuti petishini yedu inofanira kuraswa pamberi pedare.
Vakonjana, zuva ranhasi ranga risina kutarwa here sezuva rekuti nyaya iyi ichipiwa mutongo wayo?
Nhasi ranga riri zuva rekuti nyaya yedu inzwikwe mudare vezeki vachiuya neumbowo hwese hunodiwa nokuti ini ndakanga ndaunza mavi 11 angu akanaka akanaka uyezve vezeki vakanga vaunzwawo zvakare mavi 11 avo anga akanaka kunyange nematsamba avo nemaafidavits avo ose, asi koti nhasi yanga ichida kuti vezeki vauye vape musi vataure vataurire dare musiyano pakati pemavi 11 kana mavi 23 A and B akaunzwa navanduna neatinawo mudare kuti chaiwo chaiwo ndeapi uyezve zvakaitika izvi ndizvo here kana kuti handizvo. Saka izvozvo zvatanga takatarisira handizvo zvaitika nhasi.
Saka zvinhu zvakamira sei vakonjana?
Zvazoitika ndezvekuti magweta anga achifamba nebhora vachiratidzana unyanzvi hwavo pamusoro peruzivo rwavo rwemutemo ndizvo zvangoitika chete mukoti nhasi. So mutongi wedare my justice Dube vazokumbira dare kuti vaende kundozeya nyaya iyi vazodzoka nemutongo wekuti petishini yedu ine simba here pamberi pedare kana kuti yoraswa. Ndo zvazoitika.
Nyaya ichadzoka rini kudare vakonjana?
Ndine urombo nokuti naivo justice Dube havana kukwanisa kupa zuva iroro vati vaakumboenda vachazodzivisa.
Saka imimi muri kuzviona sei mafambiro ari kuita? Makaisa nyaya yenyu kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nenyaya dzesarudzo kaita zvinodiwa pamutemo, asi nyaya iri kuramba ichingoenderera mberi, muri kuzvibata sei?
Ini semutauri kana semutungamiri wenzvimbo yeChegutu ndiri kurwadziwa zvikuru sekurwadziwa kuri kuita vazhinji vemuChegutu. Nhasi izvozvo vakanga vakatarisira kuti vachanzwa zvakanaka nezvavakaita nokuti vakavhotera musangano weMDC muChegutu, havana kuvhotera ZANU PF. Saka vanga vachida justice, kunzwa justice nhasi, kunzwa kutongwa kwejekerere kwekuti zvavakaita zvibude pachena. Asi saivo vanhu ivavo ini iye zvino ndiri kurwadziwa zvikuru sekurwadziwa kwavari kuita vagari vemuChegutu.
Avo vanga vari vaGift Konjana vachitaura vari parunhare naRay Choto weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. VaMnangagwa vakasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neZuro vakataura pamusoro peurongwa hwavo hwavari kutevedza muhurumende. Nhasi vaMnangagwa vapinda muurongwa hwekurangarira vaimbove mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Vachitaura paurongwa uhu vaMnangagwa vati vatungamiri venyika vanofanirwa kuremekedza mabasa akaitwa navaMandela pamwe neshuviro yavo.
We applaud the government of the Republic of South Africa
and the United Nations for organizing various events to celebrate and keep alive the legacy and unique contributions of Nelson Mandela. His sacrifices and tireless commitment to justice and equality, as well as his courage, magnanimity, and compassion, continue to motivate and inspire the world. As a great visionary, he remains a beacon of peace, and we cannot afford to let his vision fade.
Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vachitaura vari mu New York. Kuti tinzwe zviri kuitika ku New York pamwe nezvichange zvichitika svondo rino, tabata mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari mu New York.
Vamwe vatungamiri venyika vataura ndiva Cyril Ramaphosa vanovawo mutungamiri wenyika ye South Africa. Uhuru Kenyatta vanovawo mutungamiri weKenya ndemwe vatungamiri vataura pamusangano iyoyu. Kusanganisawo mutungamiri weUnited Nations amai Maria Fernanda Cases, pataurawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye amai Graca Machel vanovaiwo nhengo yesangano riari rinozikanwa nekuti maelders uye vainge variwo mudzimai wavaMandela vataurawo pamusangano iyoyu.
Kune mimwe here misangano ichapindwa nava Munangagwa nevavakafamba navo?
Hongu, nasi ndambo taura ini na Governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudza, vakativo vacha pinda musangano ne vamwe va miriri kubva kudarere Congress muno mu America. Vari kutarisirwa kuti vange vachitaura iwo nyaya yakanangana nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe, nekuti vamunangagwa nechikwata chavo ndezvimwe zvavari kuedza kuita kuitira kuti zvirango zvinge zvichibviswa. Nekudaro vari kusangana nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica. Ivo vamunangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwawo kupinda mune mumwe musangano wakakosha zvikuru wekudzivirira nyaya yekurozwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Musi mumwe chete iwoyo ndo vari kutaurawo kekutanga pamusangano weUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikowo kuNew York kwakare ikoko. Pane zviri kuitika here zvamuri kuzivawo?
Hongu, nhasi muNew York mese padyo nepamuzinda weUnited Nations panga pakazara vasori nemapurisa, nekuti vaTrump vanga vachiuya kuno. VaTrump vange vachitauraiwo nevatungamiri vedzimwe nyika kubva kunyika dzinosvika zana nemakumi maviri nemanomwe. Vanyora ivo chibvumirano kana kuti yatingati pledge yekuzvipira kuti vange vachirwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu achitaura ari parunhare ari kuNew York, uko kuri kuitirwa musangano weUnited Nations General Assembly.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani ye Facebook yapa basa repamsoro kuna Ajit Mohan uyo aive mukuru we kambani ye Hotstar kuti ave mukuru we Facebook mudunhu reIndia. Izvi zvinoitika panguva iyo hurumende yemuIndia iri kupomera kambani ye WhatsApp mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Mohan anga ari CEO we Hotstar kubva muna 2016. Chirwere chekolera chauraya vanhu vanosvika makumi mana nevashanu, makumi mana nevatatu vari vemuHarare chete. Vamwe vaviri vakashayika kumasvingo nekumanikaland kunyange hazvo vange vabva kuguta guru reHarare kwavakatangira kurwara. Nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Poshia Manangazira vanoti vari kufara neuwandu hwemasangano emunyika nekunze ari kubatana nehurumende mukurwisa dambudziko iri. Chirwere chekorera chinonzi chakatekeshera muGlenview nebudiriro pari zvino. Marvelous Mutlanga Nyauye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Manangazira pamusoro pedambudziko rekorera.
Chundurino. Tingati vanhu vakauya kunzvimbo dzatikurapira cholera idzi, zvipatara zvakasiyana zvemuguta reHarare uye macholera treatment centers akatoiturikwa kuti aone varwere ivavo. Takaona vangaite 8574 asi pauwandu hwe8574 apa vangaite 6240 ndovatiri kuti masuspected cases. Vakazowanikwa china yavo ine vibrio cholera utachiona huya unokonzera cholera i90. Takarasikirwa ne 45 varwere vekorera, 43 vacho ndeve muno muHarare makare. Vazhinji zhinji vacho vaitofera vari muchipatara asi vaviri ava mumwe akanoshayika kumasvingo mumwe kuManikaland. Korera iyi yakatopararira kunzvimbo dzimwe dzekunze kwete muHarare chete, asi vese vaizonorwara nekorera wedha kunana gokweko kana iko kumasvingo nekubhuyera vanga vaichitoti panhoroondo yekuti vakambodza nemuHarare kunyanyanyanya dunhu reGlenview.
Zvii zviri kuitwa nehurumende pari zvino mukuedza kurwisa dambudziko irori rekorera, uyezve muri kuwana rubatsiro here kubva kune vemunyika kana kunze kwenyika?
Iri dambudziko rakatiwira, takatoona kuti handiredu tega nekuti rubatsiro tiri kurwana zvakanyanya. MaZimbabwenzi kunyanya ise nemi muri kudiaspora vazhinji vari kufona vachiti tingabatsirise sei. President vaMnangagwa vakatodeclare national disaster. Munhu akatombofamba vachitendererawo idzo nzvimbo dzine cholera idzodzi kuGlenview uko vakatosvika kumacholera treatment centers. Tiri kufara kuti kana mukuru wenyika ari kutoziva zviri kuenda through vari kurwara nedambudziko recholera iri, uye isusu wose vabati veutano kuti zvinotiomera zvikuru kana paine outbreak. Minister of Finance vari kutibatsira zvikuru vamupfili mwombe. Vakabva varonga homwe yekuti vari kuda kutipa rubatsiro iri kana rwuri rwemari inowana kwainoenda kuMinister of Finance kuitira kuti tigokwanisa patinopedza paya tigorondedzera kuti mari idzi dzakafamba sei. Asi tiri kutenda vari kutipa rubatsiro rwakasiyana-siyana. Sekutaura kwandaita chirwere chekorera kana chetyphoid mapatya zvinongokonzerwa nemaconditions mamwe chete iwayo yekuti pari kushayikwa mvura, pari kusangana tsvina nechikafu chinodyiwa nevanhu kana kuti iyo mvura yacho iri kupinda tsvina. Tiri kuwana rubatsiro vane Higher Life veMSF vekuOxfam UNICEF.
Vari kubatsira nei?
Mapato ari kutibatsira kuti mvura isvike ikokoko kune dambudziko iroro uye ikwanisewo kuwanika kune dzimwe nzvimbo kana kumasvingo kuti kune mumwe akatoshaya ikoko. Saka vari kubatsirisa zvikuru kuti mvura zvikwanise kuwanika uye kukurudzira utsanana. Vari kutibatsira zvakare nekuendesa midziyo yekushandisa yekuisira mvura atinoti ma-non-food items uye ma-aquatabs tumapiritsi tuya tunechlorine tunorapa mvura kuti kana ine utachiona huzonwiwa hwafa, uye kuendesa sipo nezvimwe zvekushandisa zvinouraya utachiona kana muzvimbuzi kana mudzimba kana kuti pahembe dzemurwere arwara necholera. Saka izvozvo zvinhu zvinowanzoshayika mudzimba, asi tine rubatsiro iroro zviri kukwanisa kuwanikwa. Tiri kuwana zvakare rubatsiro kune mabato akaita seMSF. Vamwe vari kutipawo nyanzvi dzakamboshanda padambudziko rekorera kusanganisa ve World Health Organization wakati tumira nyanji ya uku baku jimika uku uye kwa kawoyo uye ku UNICEF uye ku regional office ku Nairobi uye ku CDC ku Atlanta saka tese kaka daro chikabacha na onewari munu Zimbabwe chiriku kwa nisa kuita chirimirango chirikutida mziko iliperi
avo vanga vari Dr. Manangazira vanove nyanji ye zirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano vachitaura na Marvelous Mhlanga vari kuHarare. Tombotarisa mumitambo. FC Platinum Nengezi Platinum Stars hadzichadzokeri kumirira nyika mu 2019 CAF Confederation Cup zvichitevera kubuda kwadzaita muchibuku Super Cup. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Je kwata izvi izvo zviri kutungamira makundano eCasolaga Premier Soccer League. Zvakawira pasi makwikwi echibuku Super Cup. Zvichitevera mitambo yekutanga yakatambwa mukupera kwesvondo. FC Platinum haichakodzera kumirira nyika mu 2019 CAF Confederation Cup mushure mekudamburwa pamusha 5-4 nechapungu ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yakarohwa pamusha zvekare 5-4 neHerentals. Mitambo iyi yaive yapera iri mangange ndokuzoenda kumapenalty. Muraridzi wengezi Platinum Stars Tondera Ndiraya anotikwata chake chakatamba zvakanaka asi vakazorara panguva yakakosha.
Mutambo wangu wakanaka sikuru. Tatamba zvinonakidza. Changomedza chete ndechekuti hatinozokwanisa kuchengetedza kora tanga tawana. Asi ndafunga kuti pamwe tanga tatamba zvakanaka zvekuti tiwine game. Hazvikazorara kumashure uko.
Asi Caps United, Dynamos neIslanders dziri kukwikwidza zviri mutsindo mumukombe uyu kunyange hazvo vari kutatarika mumitambo yeleague. Dynamos iyo iri kurwisana nehondo yekubuda muPremier Soccer League yakakwadza vateveri vayo nekukunda Blue Chips 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Tawanda Macheke. Muraridzi weDimbare Lloyd Mchasa anoti vakomana vake vaive neshungu dzekuda kukunda.
Tanga tichikwanisa kuti magora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuvachengeta nepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zuva ranhasi.
Caps United yave makota finary mushure mekurova ZPC Kariba 5-4 nemapenalty zvekare ichibatana neHighlanders iyo yakadamburawo yadha 2-1. Zvikwata izvi zviri kubatana neNitrat iyo yakarova Black Rhinos 2-1 neTriangle iyo yakabuditsa Shabani Mine 4-2 nemapenalty. Shabani neTriangle dzaive dzaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Zvikwata zvisere zvave mumakota final umu zvichakweshana kuitira kuti zvikwata zvina zvipinde mumasemifinari emakwikwi aya umo zvicharwisana semvumba kuitira kuti pabude shasha mbiri dzinopinda muchibuku Super Cup final iyo yakatarisirwa nevakawanda nemaziso matsvuku. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e2019 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vapiwe ruremekedzo rwemutungamiri webato rinopikisa muparamende inzira yekuda kuvanyaradza. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti vachanesa vanofanirwa kungwarira kuita pamunangagwa uko nekuti vanopedzisera vakanganwa kuti veruzhinji vanoda kuti vavatungamire. Vachamunorwa chidya fodya vanoti kuda kutaurirana kwavekudiwa navamunangagwa kutenga vachamisa kuti vasaenderere mberi neurongwa hwekuratidzira uhwo vanoti vanotsigira.
Kutenga munhu chete kupe kutanga wakambozvii wakamboregere kumuorganize kuti asaenderere mberi nemaprogramu zaasa mumunga kuti imi makazitaisa imimi maprogramu zaano anopera parwe kuda kuvhara kuti asaite maprogramu zva
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekukaroi vamunashe pikirirai vanoti zviri kuita vamunangagwa ndezvemunhu ave kunyara kuti akabira sarudzo yemutungamiri wenyika.
Sei vazonzwa? Hakusi kunzwa mhosva here kuzoda kupa munhu chigaro? Sei vazonzwa ndida kuda nhasi kuda kumupa? Hani munhu ajiwa joko vamwe vese ava kunga vapiuka ana madhuku ningiririni chigaro? Ndiyo nyaya yacho here yekuti ane vanhu mupariamendi kana kuti zvoni? Iye munhu waku ari kutoziva kuti zvonhu akajiwawo akunyara. Because honestly speaking, munhu ari normal zvekusvipambo chisveredzwa kunzi mbavha 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 hazvinakisi.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaishumaro mazani vanoti kuda kukoka vachamisa hadzisi pfungwa dzavo asi ndedzevanhu vari kuda kuvapa mari nekudaro havana kuperera pane zvavari kutaura.
Mubvunzo ndewekuti
ari kuda here kana kuti ari kumanikidzirwa
kutozviita? Because from my understanding akanzwe kuti zvinhu zvifambe muZimbabwe you should include the opposition, saka haana choice pano kutounza chamisa padhuze because they know that the keys economy ana chamisa.
Vamazani vanoti kushanda kwavamunangagwa navachamisa zvakanakira veruzhinji.
Chinhu chakanaka vakashanda vese because isusu wose macitizens vagari vemuZimbabwe takuwara nenhamo pamusaka pevanhu vavira. Saka vakashandidzana zvinogona kutiitira kuti isusu tionewo chikafu patebhuru.
Asi vapiyasi muchenje vanoti zvave kuita vamunangagwa kuratidza kuti nyika iri kufambirana nezviri kuitwa nedzimwe nyika zveutongi hwejekerere.
Zvikuratidza kuti Zimbabwe kufambirana nemadanho ari kutorwa nedzimwe nyika dziri mucommonwealth nedzimwe dzakadaro. Zvinoratidza kuti Zimbabwe yanyika iri demokratic inokwanisa kuemberesa vamwe. Saka chinhu chatinoonawo chinoiswa nyika ende mberi vanhu vachifambidzana mune zvakanaka.
Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti vachamisa havasi kuchemera kutaurwa navo navamunangagwa nekudaro ndivo vanofanirwa kuvatsvaga. VaSibanda vanoti munhaurirano dzavo vachange vachitarisa zvinhu zvishanu zvinosanganisira kuti sarudzo dzemakore anotevera dzive dzakajeka, kuti nyika idzokere muutongi hunogamuchirwa nevanhu vose uye kuti nyaya yezveupfumi hwenyika ive nyaya hombe kuti upenyu husaomere veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Apa Achigoriwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Vaimbo vegurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations kuNew York, uko vari kupinda mumusangano uyu kekutanga semutungamiri wenyika. Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 24 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Let us
be boldened by the words of Nelson Mandela when he said, "Do not look the other way. Do not hesitate. Recognize that the world is hungry for action, not words."
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba